vatara pachitiko ichi varumbidza mushakabvu vachiti munhu aive nerudo kwete kumhuri yake nehama dzake chete asi nekune vamwe vanhuwo zvavo gurukota redunhu rebulawayo metropolitan amai Eunice Sandimoyo vati ambuya musika munhu aive akashinga mukuriritira mhuri yavo zvisinei nezvimhingamupinyi zvavaisangana nazvo nekuda kwekuti murume wavo aive mumwe wevakuru vakuru vairwira rusununguko kubva kuutongi hwevachena vati vambuya musika mucherechedzo wemadzimai akawanda akaita basa guru mukurwira rusununguko rwenyika asi vakaramba vakazvininipisa muupenyu hwavo hwose
omama navomama musikana vave mapiwa anavokutikona manama muplatform makuru ezepolitiki vave kwazvo
madzimai akaita sana amaimusika vaive vasingazvitsvagi zvokuti vapinde mukatikati nezvematongerwo enyika vaiziva kuchengeta mhuri dzavo varume vavo nevana vavo vachiziva kuti zvakakosha kuti varume vavo vaendere mberi nebasa rokurwisa udzvinyiriri izvi hazvireve kuti taive tisina madzimai aiitawo zvematongerwo enyika vaivepo ana mai Jane Ngwenya ana mai Ruth Chinamano nevamwewo asi ngatiyoke nokoshesa kuti pane zvavaiita zvese ana mai musika nevamwe vanhu vese vaibikira kana kubatsira varwi vehundo nenzira dzakawanda vakaitawo basa rakakosha mukusunungura nyika hapana munhu mumwe chete anofanira kuzvikoshesa achiti ndini ndega ndakarwa hondo nekuti vanhu vese vemuzimbabwe vane zvakakosha zvavakaita panguva iyi
muroora waambuya musika vangodomwa vachinzi amai musika avo vataura vakamirira vemhuri yekwamusika vatsinhirawo kuti ambuya musika vaive munhu ane rudo nemwoyo murefu vachiti vaivabata semwana wavo kubvira pekutanga
nyina yemumandingazana wake iko mupandiri tingone
ini ndiri muroora waamai musika saka ndinoda kuti nditende neruremekedzo rwandapiwa rwekuti ndimire pamberi penyu ndinoda kuti nditende pamusoro peupenyu hwatakararama naamai pandakaroorwa ndikaenda kunogara mumusha wababa naamai musika amai musika havana kunditora semuroora asi kuti vaindibata semumwewo vana vavo
mushure memunamato waitwa mangwanani mutumbi waambuya musika wabva waendeswa kuHarare uko vachanovigwa panzvimbo inovigwa magamba enyika paNational Heroes Acre ambuya musika avo vange vave nemakore makumi masere nemapfumbamwe vasiya vana vatatu vazukuru pamwe nevana vevazukuru vane chitsama mune imwewo nyaya apo zvinhu zviri kuramba zvichinetsa munyaya dzezveupfumi munyika mapurisa mubulawayo ange achifamba achisunga vanhu vanoita basa rekuchinja mari mumigwagwa mukuru wemapurisa mubulawayo senior assistant commissioner Stephen Matanga havana kuda kuramba kana kubvuma nyaya iyi asi vati kusungwa kwevanhu vakadaro ibasa rinogara richiitwa nemapurisa nguva nenguva ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini Taura Ishava.